Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniru akanaka vatereri tinosangana zvekare maniru anasi uri musi wemugovera kukadzi 9/2019 makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Tiri kuendera mberi nokusangana uyu mangwana, saka nhaurirano dzamangwana dzikabudisawo chimwe chinobatika chotinoenda nacho kuvarayiridzi, zvingava nani.
Hurumende yosangana zvekare nemasangano evarayiridzi mangwana pachitsvakwa nzira dzekuti varayiridzi vadzokere kumabasa. Rimwe pepanhau rekuBritain The Guardian rinobudisa mashoko ekuti hurumende yeZimbabwe ine gwaro rinosvibisa MDC rairi kupa dzimwe nyika kumusangano weAfrican Union. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende iri kusangana zvekare mangwana nemasangano evarayiridzi pachitsvagwa nzira dzekuti varayiridzi vadzokere kumabasa. Musangano uyu unotevera musangano wakaitwa neZuru Maneru pakati pemasangano evarayiridzi nehurumende, asi ukasabuda nechinhu chakati tsvikiti. Studio 7 haina kukwanisa kubata gurukota rezvedzidzo yepasi vaPaul Mavhima kuti tinzwe divi rehurumende panyaya iyi. Asi Ray Choto weStudio 7 abata mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takavafira Joe kuti tunzwe mafambiro akaita musangano waNeZuro Maneru.
Musangano uyu wanga uchitarisa industrial action iri kuitwa namaticha pari zvino, uyezve taionesana kuti kune vanhu vakawanda vari kuvhundudzira maticha ari paindustrial action iri legal. Vekugovernment team vanga vakamirirwa nevekueducation vanoti Professor Wamavhima nana Permanent Secretary vana Maitavera, vekupublic service futi vahungu vanga variko nevamwe vakawanda. Takavataridzira kuti hazvina kunaka kuti varayiridzi vanga vachivhundudzira muzvipo nevanhu vemapato emapolitical parties, tikataura futi zvenavahunge kuti shoko avanga vataura vachitaridza sokuti industrial action iri illegal varayiridzi vaizoshaya mari anga ari mashoko anga ana mateya. Tichitaridza tese tichitenderana kuti varayiridzi they are incapacitated, havakwanisi kuramba vachienda kumabasa. But chikuru zvetataitaura ndema sector specific improvements okueducation dzakafanana nokuti varayiridziwo vakwanise kuti vana vavo vanga vachiendawo kuzvikoro kare iwo achikwanisa kuti vanga vachienda kumabasa nokuti mari yavanotambira haikwani.
Makakwanisa here kuwirirana nehurumende pamaitaura neZuro Maneru?
Hongu taiwirirana pane zvese, asi hurumende inenge ichichema-chema kuti homwe yedu haina kunyanyisa kukura, saka yakazotirequesta kuti endai munogara pasi zvayagara ichita zvemazuva ese zviya zviya kuti tinyorerei tigoenda vamazima vaiti vandaenda kukabhineti nezvinhu zviri sector specific vachiendawo ikoko vachitaurawo kuti vahungwe vanovaemploya vari kuzvinzirawo ndosaka vanga vauya nayo. Ndinoona sekuti pane zvese zvataitaura nahapana chatairambirana, asi patinozorambirana ndipo kuti chinobuda ndechipi.
Zvichitevera kutaura kwamakaita nehurumende neZuro Maneru, varayiridzi vakudzokera kumabasa?
Kwete, andinga atiwa uzukura kumabasa nokuti hatina kupedza nhaurirano. Isu takawauza kuti hatikwanisi kuti tiinde tinoudza varayiridzi kuti vauzukura mabasa pasina zvatakabata. Saka takati tiri kuenderera mberi nosangana uyu mangwana. Saka nhaurirano dzamangwana dzikabudisawo chimwe chinobatika chotinoenda nacho kuvarayiridzi. Zvingava nani asi chikuru chatingaenda nacho chatingaudza varayiridzi ndechekuti takataurana kuti hapana murayiridzi anozvikitimaizi.
Kana mukatadza kuwirirana mangwana nehurumende ndaapi matanho amuchatora?
Ine handingadi kutingoramba timboti totadza kuwirirana. Ndinoenkareja hurumende kuti iuye ine zvayakabatawo zvinoti murayiridzi uyo wakatsamwa uri incapacitated unokwanisa kuonawo kuti akwanisa kuenda kubasa. Ndochinhu chikuru chataistressa even nezuro.
Mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe vatakavafira zvou vachitaura vari parunare naRe Joto weStudio 7. Rimwe bepanhau rekuBritain, The Guardian, rabudisa mashoko ekuti hurumende yeZimbabwe ine gwaro rairi kupa dzimwe nyika kumusangano weAfrican Union uri kuitirwa kuAddis Ababa kuEthiopia. Gwaro iri rinonzi riri kupomera bato rinopikisa reMDC pamwe chete nemamwe masangano akazvimirira mhosva yekushandisa yekushanda nedzimwe nyika dzekumadokero mukukonzera nyonganyonga munyika, chinangwa chiri chekuda kubvisa hurumende pachigaro. Gwaro iri rinoti MDC ndiyo yakakonzera mirishonga yakaitika munyika masvondo matatu apfuura. Studio 7 yatadza kubata mutauriri weZANU-PF vaSimon Kayamoyo pamwe negurukota rezvekunze kwenyika vasibusiswe moyo avo vanga vasiri kudaira foni yavo. Asi mutauriri weMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vaJacob Mafume vaudza Studio 7 kuti zviri kuitwa nehurumende yeZANU-PF zvekusvibisa bato ravo hazvina musoro.
Chinonetsa ndechekuti vakuru vanoti dindingwe rinonaka richakava rimwe, iro parinozokwewa roti mavara azvarefu. Zvino vamwe vedu vezano kana vari ivo vomanya vachibuda munyika vachiinda kunotaura panyepo pamusoro peopposition, pamusoro pemaZimbabweans, vari ivo zve vanoti aiwa ngatitaurirei nyaya dzedu muno muZimbabwe. Zvino ivo sehurumende kana vomanya vachibuda offside vachiinda kundotaura manyepo pamusoro peopposition, vachiinda kunotaura manyepo pamusoro pezvakaitika, kana vamwe tozonyora magwaro edu vozotanga futi kuridza mhere kuti komabudirei kunze manotaurirei nananga mataurirei naningi. Saka takavamirira kumachechi havana kuuya, tatisingazivi kuti vachange vachimanya nemapepa soropodza vachinyepera bato redu, nokuti tinoziva kuti chinhu chese chese chinenge chaitika munyika vanenge vane pfungwa. Kana mvura ikanonoka kunaya vanoti MDC, mvura ikanaisisa vanoti MDC. Chose chose changoitika muno munyika chaitika kwavari chavaita vanongoti MDC. Isusu muno muZimbabwe tinoziva kuti nyaya iyi yakatanga nekukwidzwa kwemapurize efuel, vashandi vakatutumwa nazvo zvakaitika zvakazoitika zvinoshoreka, violence inoshoreka kumativi ese, and violence yakanyanya kuzoitika yevanhu vakashaika. Ropa remuZimbabwe rikadeuka zvinoyeda harifari, ndosaka nyika ino iri kutenderera isingabudiriri. Ropa revanhu riri kudeuka rawandisa, razadza mweya yavo iri kugunununa yawandisa muvhumu. Hatikwanisi kurima tichibudisa chunhu isi vhuracho tichidira neropa remaZimbabwe.
Chimwe chinonzi chiri mupepa iri ndicho kuti zvanzi imimi mune mushandira pamwe chete nedzimwe hurumende dziri kunze kwenyika.
Zviri kutotishamisa kuti kana vakakwidza purize yepetro vanoti hurumende dzekunze. Chose chose chavanenge vaita vanoda kutsvaga vekunemera nhema. Chavasingazivi ndechekuti maAfrican countries avanoindava vane lebhavo, vane opposition ivo, havabati opposition iyi semabatiro avari kuita. Pavanoenda vachinotaura nevanhu ava ruling party iko zvino, but anga ari maopposition vanodziziva nyaya dzavanenge vachitaura.
Avo vanga vari mutauriri weMDC vaJacob Mafume vachitaura vari parunare vari muHarare. Mapurisa anonzi akabvunzurudza nengo mbiri dzeMDC inotungamirwa naNelson Chamisa nezuro kwema awa masere ndokudzisainisa magwaro ekuda kudzipomera dzimwe mhosva pamusoro pedzimwe mhosva dzavakabvisirwa mari yechibatiso. Vakabvunzurudzwa mumiriri wembizo mudare reparamende vasettlement Chikwinya pamwe nomumiriri weRedcliffe vaLloyd Mukapiko. Gweta riri kumirira vaviri ava vaBrian Dube vanoti mapurisa achashandisa masamanisi kudaidza vaChikwinya navaMukapiko kuti vanomira pamberi pematare edzimosva. VaDube vaudza Rechoto weStudio 7 kuti vari kumirira vanhu vanodarika makumi manomwe vakasungirwa nyaya dzine chekuita nemhirizhonga yakaitika mwedzi wapera.
VaChikwinya nevaMukapiko vakaenda nezuro nokuti nezuro ndoranga riri zuva ravo reremand yeimwe nyaya kukoti plus ndo zuva ravo ravaifanira kuenda kupolisi in terms of mareporting conditions avo yebay. Saka patasvika kumakuseni ndo pavakabva vazonzi vane imwe mhosva yava kupomegwa yeparticipating in public violence, inova imwe mhosva yainga yaitasiyasiyana neyanga imboripo. Vozive kutanga vainzi vakanga vaita mhosva yekuti vaida kuchinja hurumende kana kuti yavanoti subversion yekugwisana nehurumende. Saka nezuro vanga vakuchajiwa neparticipating in public violence, ndiyanga yamhosva yavo vose na Honorable Mukapiko Lloyd. But after about 8 hours ndopakabva pakunzi vakurelease on summons. Vairekodhiwa mastatements kuti kana mapurisa apedza kuseya vachazovadana.
Saka toti vakatarisana nemhosva mbiri dzavari kupomerwa izvozvi.
Haiko zvino tinyangoti ndeimwe because iyi yakangorekodhiwa caution, hainganzi ichii mhosva iri popozi ichiri mumaoko emapurisa. Tinyangoti in short they are preferring those charges but they have not formally prepared macharge sheet akakwana. Saka vakangovakoshena kungoti pane mainvestigations ari kuitiwa maringe nenyaya yepublic violence inoti kudii nayo, vakabva vangoti hatizivi nezvayo. Tokwanza oraiti tichazotsvagai kana tapedza mainvestigations. Saka iri mudare ndeimwe imwe ichiri kumapurisa.
Saka vaChikwinya nevamwe vavo vari kupi izvozvi?
Vari kumba havana kuzovharigwa nezuro, vakabva vazorelease kwanzi vachazodaidzwa kana mapurisa apedza.
Vanhu vamuri kumirira vangani munyaya dzakadai vaDube?
Kubva takatanga nyaya idzodzi dzepasta away tingati vanhu vatakamiririra they are over 70, but iko zvino vasara vane mametas ari kukoti. Pane 12 vamwe vari kuchajwa jointly, poita vamwe 6 vari kuchajwa, poita vari kuitwa iyo yekukwekwe kune vanhu vatatu plus 2 mampii. Saka tingoti kwekwe ine 5 more gweru kune 12 plus 2 mamp vanobva vaita 14.
Vanhu vamuri kumirira vava Dube ndevezvematongerwo enyika chete here kana kuti nevamwewo vanhuwo zvavo vasine nezvematongerwo enyika?
Vazhinji vacho havatomborinei nezvematongerwo enyika, vatombozima activists kana maparticipants in political activities kana maofficial holders vemapositions mumapato. Vose vanhu vaingonhongwa mudzimba, havatozivi kana nezvemapato. Vamwe vacho vanga vasingatozivi kuti kwava kune zvemastay away.
Saka vese vamuri kumirira ava vachiri muusungwa here kana kuti vakapuwa mukana wokubhadhara mari yechibatiso kuita kuti vatongwa vachibva kudzimba?
Ndingati tasara nevaviri vasati vawana bail. Honorable Chinina vakawana bail pane imwe nyaya yavo nezuro $300 kuhaikoti. Vasara neimwe bail hearing yakasetwa for month. Then umwe wachona uyu futi tikupinda naye bail rake nemand. Ndo vanhu vasara vamwe vacho vakabuda mubail.
Avo vanga vari Gweta riri kumirira vasettlement Chikwinya Brian Dube vachitaura vari parunhare naRechoto weStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weSierra Leone vaJulius Maada Bio vadzika mtemo okusagadzikana kwenyika yavo nepamusana pekubhinywa kuri kuitwa vanhukadzi pamwe nemhirizhonga iri kuitika munyika iyi. Vabhiyo vati munhu wese achawanikwa aine mhosva yokubata chibharo vana vadiki achatongerwa kugara mujeri kweupenyu hwake hwese. Mambo wemuThailand vavhara urongwa hwehazvanzi yake hwekuda kukwidza chigaro chemutungamiri wenyika. Bato reThai Raksa Chat rakazivisa nezure kuti Princess Ubolchatrana, uyo ane makore makumi matanhatu nemanomwe, ndiye achakwikwidza chigaro chemutungamiriri wenyika mwedzi unouya. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa chakanangana nevanhukadzi.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka, tine hurukuro nemumwe muzvina bhizimisi amai Tafadzwa Hazel Shuro vesangano remazuva reusable sanitary pads and diapers.
Nobva kumazuva reusable sanitary pads tinogadzira masanitary pads anoshandiswa achiwachwa kakawanda nemadiapers acho evana vacheche. Takafunga kutanga business remazuva mushure mekunge taona kuti vanhu vanoda chimwe chinhu chisiri chiri kutengeswa iye zvinezvi uyezve chisingaraswi.
Mungatimi zviri kutambirwa sei tichiona kuti vazhinji vari kuchema chema pamusoro penyaya yemari nezvimwe zvakadaro?
Takanyanyotarisa kumapedzi. Mapedzi atambirwa zvakanaka zvikuru nekuti madzimai ari kuona one asina mishonga yakawanda haakonzerese zvirwere, uyezve akavachipira nekuti zvoni anoshandiswa nguva yakareba nekuti one rinolasta kusvika 5 years, makore mashanu.
Ari kuita mari munoati chii zvino nezita rao reshona?
Tinoati mazuva iwayo.
Mazuva enyu aya ari kuita mari?
Mazuva aya ari kuita anouya ari mana kurivati mubox one munenge mune mazuva edu 4 anoita $10.
Asi ka vamwe vangachema-chema vachiti muri kuti imi munhu anokwanisa kugara nawo kwenguva yakareba, zvino hazvizokanganisa here utano hwemadzimai?
Mazuva aya akarori mapedzi edu handiti akangofanana tongoti neunderwear nekuti haana plastic, haana kana chii, haashandisirwe jika, haashandisirwe bleach, haashandisirwe chii, unoshandisa sipo yako chete nemvura. Saka unowacha sekuwacha kwangu uchangoita hembe yako yemukati.
Kune avo vanga vanenge vachida kuti vawanikwe vachashandisa, munoti vanofanira kutenga akawanda sei?
Hembe dzake dzatinopfeka tinongopfekawo dzakawanda. Ukaona kuti ukaona akawanda unoona kuti haakunetsi kushandisa kana kuti anotonakidza kushandisa kana awanda. Asi hatiti zvanetsesesa, munhu angakwanisa kutenga rimwe one achitenga rimwe chete kana pamwedzi kusvikawo awandawo. Tinongokurudzira kuti munhu akaitawo kana akakwana kuti aite kana masere zvinoita.
Tinoona zvemuri kuti muri kugadzira zvinoshandiswa nevana vacheche minapukini kana kuti muri kuti ime madaipa, zvinofamba seizvi?
Manapukini evana vacheche ingori napukini rekare iroro asi raitwawo zvakanaka, rakagadzirwa zvakanaka zvinotaridzika. Rinoshandiswa kupfekedza mwana, rinowachwa rikauti rimwe chete, rinoshandiswa kusvika mwana ava nemakore matatu kana kuti mana akukwanisa kuzviendera ega kuchimbuzi. Zvichireva kuti rimwe chete napukeni rinokwanisa kusevhera mari pane kuti utenge aya anoraswa, iwe haucharasi. Rimwe chete iroro rinoshandiswa svika mwana akukwanisa kuzviendera kuchimbuzi.
Anoita mari aya?
Rimwe chete rinoita $15.
Pane zvimhinga mpinyi zvamuri kusangana nazvo here mubhizimusi renyu iri zvamungade kuona zvichigadzirisika mune ramangwana?
Chekutangisisa ndechekuti muno muZimbabwe vanhu vemuZimbabwe vachiri kunyanya kuda dzidziso inoenderana nezvinhu zvinoraswa. Vanhu vachiri kuda dzidziso zvakanyanya zvekuti ndizvo zvatoita kuti isusu tipinde mucommunity zvakare. tichiedza kuti tivadzidzise kuti aiwa izvakakunakirei chii kana kuti hazvina kunakira zvakanakira papi kana zvakaipira papi asi zvakanyakunaka zvacho ndozvakawanda nekuti tiri kuti isu senyika iri inonzi pachirungu a developing country tine problem yezvinhu yekunorasirwa zvinhu tiri kuti zvinhu zvakawanda hatina vanhu marecycling plants vanotora zvinhu vachizviita kuti zvishandisike zvakare hatina saka tikaramba tichiwedzera ikoko tiri kuti marare edu anodi unwand saka iwewe zvinenge zvakanakira kuti uri kubatsira environment yedu kana kuti nharaunda yedu kuti isawande marara chekutanga chechipiri uri kuzviichengetedzera mari yako nekuti uchatenga chinhu kamwe chete fungai kuti ukatenga manapwen aya hatiti watenga mana mwana wako nemana iwayo achakwanisa kuashandisa kusvika akwanisa kuzviendera ega kuchimbuzi saka unenge wachengetedza mari yakawanda panoti tondo rega rega unotenga ekurasa manapwen atiti 100 400 dollars
tocho aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Iye zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zvinoitika muupenyu hwedu Our Lives.
Ndinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokugamuchira nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC nhasi tiri kutarisa nezvedambudziko rinonzi rabata varimi vakawanda matunhu emunyika rekufa kwezvipfuwo zvakanyanyoita semombe idzo dziri kunzi dziri kufa nezvirwere zvakasiyana-siyana takanzwa hurumende ichikurudzira varimi kuti vange vachitsvaga mishonga yedhibha kuti vange vachikwanisa kudhibhisa mombe dzavo senzirawo yekudzivirira kupararira kwezvirwere izvi muhurukuro yedu tabata nyanzvi mune zvekurima vajeremaya tevera tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu vatevera
kazuvai kazuvai makadiko kwamuri
aiwa tiri vapenyu vatevera tiri kungonzwa kuti munyika maita dambudziko rezvirwere zviri kuuraya mombe mungatiudza kuti zvakamira sei
iyoyo ichokwadi mukoma Jonga vane dambudziko rekuti mombe dziri kungofa dzega dziri kufa nehuwandu hwakawanda uyezve varimi zviri kutovanetsawo kuti dambudziko iri vangaite sei asi isusu tine kurudziro yedu kwavari yekuti taona yapinda mumatanga avo anova mabhangi avo kurudziro yedu ndeyekuti nekuomerwa kuri kuhurumende dai vakwanisa kuva nemadrug stores avo votsvaga rubatsiro kumaveterinary experts vari munzvimbo dzavanogara vari kuti vaonekerwe mhando yechirwere chiri kutambudza uyezve nemishonga yavanogona kushandisa kuti dambudziko iri riite seripere uyezve ivo ngavasimbe nekudhibhisawo mombe dzavo maringe nezvirwere izvi vachitedzerawo anongonzi pachirungu maroutine eating periods vasajambe kana kuchirika asi kuti vanyatsozviita nemazvo kuitira kuti dziviriro inge iripo kwete zvekuzosepuka bakowaniwa
varimi vazhinji vatevera vanenge vaine pfungwa idzodzo dzekuti dai vakwanisa kunge mombe dzavo dzichirapwa dzichidii asi vachiita dambudziko rekuwana mishonga zvii zvavangaita
ya ipapo idambudziko hombe sitereki ndinoziva munoziva matambudziko atakasangana nawo mukupera kwegore ratabva iri zvichipinda mugore rineri mamiriro ezvoupfumi haana kunyatsoti swatu uyezve mari muvanhu chaimo iri kupera zuva nezuva nekuti mitengo yezvinhu zvese yakasimuka saka varimi kunobva mari dzavo vazhinji vanowana mari kamwe chete pagore mari yavo inenge yakanangana nezvakawanda saka dambudziko iri rauya panguva yakanyanya kuoma chaizvo kumunhu wemurimi asi zvino pfuma iyi ndeyavo manje varimi hurumende tinogona kuchema nayo nekuti inowanawo mari dzevanobhadhara tax saka pane tarisiro yekuti bandiko rayo rinoona nezvemishonga nekurapwa kwezvirwere zvezvipfuwo rinenge richifanirwawo kunge rine madrugs aya noruzivo urwu rwekuti zvinhu zvinofambiswa sei kusvikira kumadhidhi avo kunharaunda dzavanorarama vari asi tiri kuona zvekare manje kuti hurumende yacho kurubuda mazwi ekuti zvinhu zvakaiwandira. Saka chekutanga tinoita kutodzoka kumurimi tomuti hama pfuma inde yako. Kana une zvaunokwanisa kuita panguva ino, tsvaga mari utenge mishonga inodiwa urape mombe dzako.
Ende zvipi zvirwere zvamungataurawo zviri kunyanyobata mombe pari zvino vatevera?
Zvirwere izvi zvine mutsauko baba. Tinana keilorosis, ma tick borne diseases anokonzera kungofa kwemombe. Dzimwe dzinoafektwawo nana black leg, dzimwe dziri mumarijeni ane foot and mouth disease, chirwere chemahwanda chiye. Saka zvauya zvine mapato akasiyana-siyana zvirwere izvi, zvokuti zvinenge zvakutoda kuti murimi aone nyanzvi dzevheterinari munzvimbo, voziva nzvimbo yavo kuti iri kunyanya kuvhiringwa nezvirwere zvipi, kuitira kuti vagone kubatsirika nekukasika.
Koyewo mubvunzo unogona kusanganikwa navo vatevera ndewekuti murimi angadya here mombe inenge yafa yoga, kana kuti yaanofunga kuti yarwara ouraya achidya?
Kudzidziswa kwatakaita ndekwekuti tafa chega achidyiwe. Tinoda kutoti mondoona vane weruzivo mombe idzi dzinokazhinji dzinotopiswa, asi vanopisa vambotora masembos ekuti vagongorore kuti yafa nei, kuitira kuti uzopiwawo minduro pamusoro pekufa kwemombe yako kuti ukwanise kutora dziviriro kana iripo dziviriro. Saka hakuna kurudziro iyoyo, vanhu havatombobvumidzwe kudya zvafa zvega.
Aiwa, tinotenda zvikuru vatevera nekuwana nguva yekupinda muchirongwa chedu.
Tinotenda baba Jonga.
Manga makateerera kunhengo yesangano revarimi reZimbabwe Commercial Farmers Union vaJeremiah Tevera muchirongwa chedu Upenyu Hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuonekaya nemufaro. Ndiri wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Tinotenda Jonga Kandemiri nechirongwa chaatipa. Makaterera. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Hurumende yosangana zvekare nemasangano evarayiridzi mangwana pachitsvakwa nzira dzekuti varayiridzi vadzokere kumabasa. Rimwe pepa nhau rekuBritain, The Guardian, rinobudisa mashoko ekuti hurumende yeZimbabwe ine gwaro rinosvibisa MDC rairi kupa dzimwe nyika kumusangano weAfrican Union. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare mangwana. Ini ndini Tanono Kawande ndiri mu Washington DC ndoti morara zvakanaka.
Soku isikati.